chekutanga ndechekuti boka reZimbabwe Electoral Commission rinosungirwa nemutemo wenyika kuti kana pachinge paita mukaha constituency kana mukaha kumakansel kunova kumalocal authority kunoitwa zvekutongwa matunhu havagone kunge vachizadzikisa gwanza rinenge ravhurwa zvichienderana nekufa kana zvichienderana nekudzingwa kana nekutadza kuita basa kwakansela kana MP. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti zvisinei nekuti nyika yakamira sei, ichocho chiga chinopiwa nebumbiro remutomo wenyika. Saka zvinotarisirwa yatingati the constitutional obligation, zvinosungirwa nebumbiro remutomo wenyika.
Asi tatinoona kuti vazhinji vari kuti pari zvino nenyaya yekuti nyika ichange yakatarisana nenzara, mari iri kushandiswa neZEC kuti vafambise sarudzo idzi dzemabi elections ingadai iri kuendeswawo kune zvimwe zvinhu zvakadai sechikafu. Munoona sei ipapo?
Tinotenderana nazvo nekuti kuti vanhu vawane chikafu, vawane zvekudya, ikodzero yavo kutange vachiwana chikafu. Saka chinhu chinenge chakakosha semuonero wari kuitwa nevagari vemunyika. Asi vanofanira kuzoti chidzokere chinoongorora zvakare ndechekuti kana pachinge paine yatingati chisungano kana chibvumirano chakaitwa, chibvumirano ichocho manje chinoda kuti chinogadziriswa kumashure. Zvaakuchireva izvo kuti vari kuti vanhu ngavatsvagirwe chikafu vanofanira kuenda kumatare edzimhosva kana kuti vanofanira kuenda kuparamende vochinogadzirisa kuti maconditions iwayo, nekuti kana zvichinge zvisina kugadziriswa ipapo boka reZimbabwe Electoral Commission rinenge rakasungwa maoko. Harigoni kuita chimwe chinhu, rinofanira kunoenderera mberi nesarudzo idzodzo kunyange muine nzara munyika. Kureva kuti zvaakuparamende yeZimbabwe, zvaakumaorganizations akazvimirira oga anoshanda munyaya dzesarudzo kana dzekodzero dzevanhu dzechikafu dzekuita participation mumaelections kana ivo zvekare vari kuita zvemutemo, kuti vanotarisa kuti tingachazvitsvakurudza sei tozvigadzirisa sei kuti tigone kususpenda kana tigone kumbomisa kuita izvozvo zvesarudzo, tigomhanyisana nenyaya yapinda mumusha, nyaya yenzara.